DJShowstead.com.
Pavo, open you uno, what is a fambe uno tortesia? And the barambano, amaivangu barambano, pepam shapavo, open you uno, what is a fambe uno tortesia? And the barambano, baba barambano, pepam shapavo, open you uno, what is a fambe uno tortesia? And the barambano, mai wangu baramba nyope pamshapavo upenyu uno utije fambe uno totka chesia yeye yeah. Unzi mahogo ipasa wani uorega kukambira chiko chavamwe yavo tapo saishore kana windi basa wani uorega kukambira chiko chavamwe yavo tapo saishore saishore. Ende baramba rombe, baba baramba rombe pamshapavo, upenyu uno, utije fambe uno totka chesia. Ende baramba nyope, mai wangu baramba nyope pamshapavo, upenyu uno, utije fambe uno totka chesia. Hey, yeah.
djshowstead.com.